Zviuru nezviuru zvevatsi giri vezanupf zvaungana panzvimbo iri pedyo nemukoba teachers college mugweru apo vamunangagwa vaita musangano nevechidiki vebato rezanupf vamunangagwa vakurudzira vechidiki kuti vavhotere bato rezanupf nekuti ndiro rakasunungura nyika kubva kuutongi hweudzvinyiriri vachitiwo kuvhotera bato iri kwevechidiki inzira yekuchengetedza nhaka yavo vamunangagwa vatsinzira mashoko avari kugara vachitaura ekuti vanoda kuti sarudzo dzive dzakachena uye dziitwe murunyararo vachiti vatsigiri vezanupf havana chikonzero chekuti vaite mhirizhonga nevemapato anopikisa nekuda kwekuti vakawanda kupfuura vatsigiri vemapato anopikisa ava
takagara pasi vamwe no we want free fair transparent
vamunangagwa vati vanonzwisisa zvichemo zvevechidiki zvekushaya mabasa nezvimwe vakati kubva pavakapinda pachigaro chekuve mutungamiri wenyika hurumende yavo iri kuita zvirongwa zvakasiyana-siyana zvekusimudzira upfumi hwenyika nekumutsurudza maindastiri vamunangagwa vati ishuviro yavo yekuti vechidiki vakwanise kuita zvemabhizimisi kusanganisira ezvicherwa vakati nyika yechina yakapa hurumende mari inosvika mamiriyoni zana yekubatsira vanoita zvezvicherwa vati vanoda kuti Zimbabwe ive inoverengwa panyika dzinenge dzichinzi muchirungu mamiddle income countries mukati memakore gumi nemasere
kuti tibuse maindastri vana vawane mabasa vana zvisoskill zvinofanira kumuka muno mugweru 6 months ago kuti wakauko amuona zviri kumuka paishi yepaishi mugawayo indastri yanga yapa yose kupeza investment kubva kunze kumusa industry ndiwe railway yedu yanga yapa tiri kupeza investment into railway iko zvino yakutanga even the volume of cargo is increasing by the day zvisita izvozvo
vamwe vechidiki vauya kumusangano uyu vauza studio 7 kuti vari kurarama nekuchera goridhe zvisiri pamutemo asi vati vanoda kuwaniswa mukana wekuti vaite zvezvicherwa vasingashungurudzwi nemapurisa mumwe wevanhu ava ndemumwe angozvidoma nezita rekuti Stewart uyo anogara kushurugwi
chikumbiro changu chachiri chekuti dai hurumendewo yakwanisa kuziva kuti kushurugwi kune vana vanorarama nechikorokoza kunzi shurugwi hunge chikorokoza igold saka ndaachikumbirawo sefalcon gold mine yakamira kumaina mukamba down matiriku atiri kudzingirigo saka ndaachikumbira kuti hurumende dai yaonawo kuti mayouth ari kuraramira mukamba down ndo matiri kudi matiri kushanda moita mhuri dzedu dzirarame timbomira kudzingirigwa nesapoti yakambouya mazuva apera vambomirawo timaine
munyori weboka revechidiki vapupurai togarepi vana vemumwewo vatungamiri veboka revechidiki vataura pamusangano uyu vakurudzirawo veruzhinji kuti vasavhotere mutungamiri wechimwe chikwata chemdct vanelson chamisa vachivati vanonyepa kurukota rezvemitambo vakazembekazembe avo vataurawo pamusangano uyu vakurudzira vamunangagwa kuti vasunge vanhu vavasina kudoma nemazita vavati vakaba vakatiza munyika vakazodzoka vaimbove gurukota rezvekutongwa kwematunhu vasevya kasukwere vakadzoka munyika munguva pfupi yapfuura mushure mekunge vambotiza munyika apo pakapindira vechiuto mune zvematongerwo enyika ndakamirira studio 7 mugweru ndini taura ishava